Ndimi Marvelous mchanganya huye ndichiti hei no misoye na uzeduza nasi chitatu kukazi 2019. Gavuna webanga gurure nyika wa John Mangunjira vano parura hurongwa hwemari vanhu vakawanda vachiti zvina hazvina kunyatso vajekera paurongwa hwaturwa uhu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzobveha zvinoreva hurongwa hwaturwa nasi nebhanga guru renyika. Ukuwo vari kunze kwenyika vanogara vachitumira mari kuZimbabwe mazuva ose vozeyawo zvaturwa navamangunjira. Magweta enhengo mbiri dzeMDC kwamutare vaJack Robert navaDenmore Saunyama anoendesa mauto ekwamutare kumataredzi mhosva zvichitevera kwaanoti kupambwa kwakaitwa vaviri ava nezuro Maneru. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwemari hwatarwa nebhanga guru renyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.